This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika mzimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzindawe Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba ze Zimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu chikumi 10, 2015. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndechiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndingangoti ichokwadi, yes, mungangodai muchiziva kuti mukoma wangu mumwe wevamwe vakawanda vakashushikana oro vaishungurudzwa nezvaitika mupati yavo kubvira gore rapera kusvika izvozvi.
Hama dzevaive gurukota uye mumiriri weZimbabwe muno muAmerica vaAmos Midzi avakashaya nezuro dziri kuti matambudziko emuZANU PF ndiwo anogona kunge akashungurudza mufi. Vanhu vanoenda kunovhota nhasi musarudzo dzemabyelections. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hama dzevaive gurukota uye mumiriri weZimbabwe muno muAmerica vaAmos Midzi avakashaya nezuro dziri kuti matambudziko ari mubato reZANU PF ndiwo anogona kunge akashungurudza hama yavo kusvika murufu. Izvi zvinotevera ongororo yavana chiremba yekutanga iyo inonzi iri kuratidza kuti vaMidzi vanenge vakazviuraya nemuchetura. VaMidzi vainge vambomiswa kuve nhengo yeZANU PF kwemakore mashanu vachipomerwa mhosva yekutsigira vakadzingwa mubato iri amai Joyce Mujuru. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa navana chiremba vazivisa nhasi kuti mushure mekuvhenekwa kwemutumbi wavaMidzi navana mazvikokota zvabuda pachena kuti vakawana muchetura nemapiritsi mudumbu mavo. VaMidzi vakaonekwa vakafa nezuro vakazvikira motokari yavo papurazi ravo remunandi kuBeatrice. Vataura vakamirira mhuri vari mukoma wemufi Dr. Stanley Midzi vatenda kuti ndozvavanzwa kubva kumapurisa.
Ndiri kutobva kunoona chiremba machiremba aita postmortem. Havasati vanyorawo report because vativo vanonyora report imwe chete kana vapedza machiremba ese. Izvozvi chavakwanisa kuwana kuona kuti pamiri pavo havanga vasina maronda kunze pamiri pavo yekuratidza kuti vanogona kunge vakakuvadzwa oro kufosekedzwa kunwa mushonga iwoyu. Asi pavavhura chokwadi vaona kuti mudumbu mavo manga mine mushonga iwoyu nemapiritsi akaonekwa nezuro. Saka nokudaro vazotora ma-samples, I mean ma-specimen, ma-number of body parts emuviri wavo havaendesa ku-laboratory inoita nonzi ma-toxicological analysis. Kunove iko ndo kuchazobuda chokwadi kuti zvii zvakaitika.
Asi Dr. Midzi vati nyaya yekumbomiswa mubato reZANU PF ndiyo imwe yanga ichishungurudza vaAmos Midzi zvikuru kusvika murufu.
Ndingangoti ichokwadi, yes, mungangodai muchiziva kuti mukoma wangu mumwe wevamwe vakawanda vakashushikana oro vaishungurudzwa nezvaitika mupati yavo kubvira gore rapera kusvika izvozvi. Nokudaro ndinoziva kuti zvakavabata zvikuru nekuvashungurudza.
Ko, pane tsamba here yasiyiwa nemufi? Tabvunza Dr. Midzi.
Tsamba havana kana vakanyora tsamba hasi taiwana. Saka tsvaga pamiri pavo nezuro nemotokari yavakanga vari tikatsvaga pa farmhouse yavakaswira vari nekunokumba asi hatina chatatawana
asi rufu rwawamidzi rwaunza pamwe chete vanhu vanga vave makara asionane vainge vari nhengo dzezanu pf vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vaive mutauriri webato varugare gumbo uye vaiona nezvekufambiswa kwemabasa mubato iri vadidmas mutasa vange vari kumba kwavamidzi kumount pleasant muharare nhasi vamwe vanga varipo ndevamwe vave makara asionane nechikwata chinonzi chiri kutungamirwa naamai Mujuru vange vari parufu apa vanosanganisawo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu pf vasevia kasukuwere uye sachigaro weharare province vagodwills masimirembwa vamasimirembwa vati vamidzi munhu akashandira bato rezanu pf zvikuru
chekutanga tinoti tine urombo kumhuri yekwamidzi nekurasikirwa kwavaitwa isu semusangano tarasikirwawo nenhengo yemusangano yakashandira musangano kwenguva yakareba zvikuru
mashoko aya atsinirwawo navagumbo
tine urombo zvikuru nokushayika kwakaita vamidzi sikurukuru mafiro avakaita kuti vakafa zvisiku vazozotorwa namaparisa mangwanani achona saka tine urombo zvikuru nokuti midzi angari munhu anga akashinga akabatsira kuvumba musangano wakasimba zvikuru muHarare vakakwanisa kuwina maparliamentary seats akati kuti muna 2013 munhu wataifungira kuti anga nefuture yake yakanaka zvikuru asi kuti nezvinongoitika mupenyu anga asasimbiwa saka tine urombo nezvakaitika but policy sezvairi unongoziva iwe zvinhu zvinongoitika zvimwe zvamufungafungiri asi tine urombo kuti akashayika
tabvunzawo vagumbo kuti vamidzi vakambotaura here zviri kutsikwe mwoyo wavo rufu urwu rusati rwaitika
kuti nditaure chokwadi ndechekuti icho ini ndakapedzera kutaura navamidzi ndofunga takapesana kuna ana December tichiinda kucongress kubva nhambo iyoyo ndaasi anambotaura navamidzi
asi kuti vamidzi vangaitwe gamba renyika here tabvunza vamasimirembwa
inyaya tiri kutaura nayo nevakuru vedu vedare renational consultative assembly nedare reguru remusangano recentral committee nevepolitibureau vemuno muHarare province tichataura togoona kuti mangwana isu veprovince tinenge tichipiwa muono wakadini panyaya iyoyo
asi apo zanu pf iri kuenderera mberi ichizeya nyaya iyi dr midzi vati vari kuenderera mberi neurongwa hwavo hwekuvaradzika
ichokwadi isu semhuri tatokondrakta nyaradzo funeral services kuti tibatire basa tikandikatinotenga guva ravo kuglen forest saizvozvi tiri kutofambira mberi semhuri kuti tironge kuviga mukoma wedu musi wesaturday
vamidzi vave munhu wechitatu aive nhengo yedare remakurukota kunze azviuraya vamwe vanonzi vakazviuraya ndiva Edmund Garwe vaive gurukota rezvedzidzo muna 2001 uye vaive gurukota rezvematongerwo enyika vaMaurice Nyagumbo avo vakashaya muna 2001 ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu
Vedzisvondo vemasangano akazvimirira pamwe nevezvematongerwo enyika vari kugadzirira gungano rekunamatira vaitaidzamara nemusi wesvondo kuZimbabwe Grounds mumusha weHighfields muHarare. Vadzamara vave nemwedzi mitatu vatsakatika mushure mekupambwa kwavo mumusha weGlenview muHarare nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori. Vadzamara nechikwata chavo cheOccupy Africa Unity Square vari kukurudzira kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa vachivapomera mhosva yekutadza kufambisa nyika nemazvo. Sangano reEuropean Union rakaburitsawo mashoko nezuro richishoropodza zvikuru hurumende yeZimbabwe nekwarinoti kusatora matanho ekutsvaga vadzamara. Ntungamili Nkomo weStudio 7 abata mukoma wavadzamara vaPaterson Dzamara kuti tinzwe zvizhinji.
Pane mamadhu akarongwa nemagereke akabatana nemaboka anosanganisirawo nemaNGO eCivic Society then emapolitical parties. Mamadhu uridzwa nechifambi naZimbabwe Ground kutanga na 12 na 10 ekuseni. Pane zvakawanda zvakarongwa semuboka takaita semhuri. Hauzi munamato watakarunga kana wakiiziwa semhuri sezvataita kare, but munamato uchirongwa nemachechi kunaonoita nemapato akasiyana siyana. Pakange pachitaurwawo nevatungamiri matongero enyika vanosanganisira ana tsvangirai, ana Peter Magoni, ana Mabhuku, kusanganisira nevafundi vanenge varipo vachinamata vachitungamira.
Ise mhuri, pane zvamuri kunzwawo here kumapurisa nekutsvaga itai?
Hapana chakati tanzwa kumapurisa. Mapurisa asatiwo asvikawo kwatiri mhuri mukufereketa kwaari kuita. Tinovazivi tipowo kufishikana tisabva kuziva kuti iko kufereketa kwaari kuita kwacho anokuita sei pasina kuivhomba ngati pasinawo kubatiranawo nemhuri ekuti pada pane zvatinge tichizivawo ngati pane zvavanenge vachifanira kuti vaziwa zvatinewa zvatinopuwa dzavo zvingabatiri pakufereketa, but hapana chatatitanzwa kubva kumapurisa.
Avanga vari mukoma wavaitai Dzamara, Dr. Paterson Dzamara, vari parunare muHarare namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Mutungamiri weBurundi vanonotsa kuitwa kwesarudzo yemutungamiri wenyika iyi. Izvi zvinoitika mushure mekuratidzira kusafarira danho rava Pierre Nkurunziza rekuda kutonga nyika iyi kwetemu yechitatu. Sarudzo yemutungamiri wenyika yava kuzoitwa musi wa 15 Chikunguru gore rino, ukuwo sarudzo dzenhengo dzeparamende dzichiitwa musi wa 29 Chikumi. VaNkurunziza vatara izvi nhasi. Sangano rinoona nezvenhabvu pasi rose reFIFA rinoti urongwa hwekutsvaga kuchaitirwa mitambo yeWorld Cup muna 2026 hwambomiswa zvichitevera kuferefetwa kwesangano iri, iro riri kupomerwa kuita zveuori. Munyori mukuru weFIFA vaJerome Vals vataura kuvatori venhau muRussia nhasi kuti zvinenge zvisina maturo kuti urongwa hwekutsvaga nyika ichaitirwa makwikwi emugore ra2026 huitwe panguva ino. FIFA yanga ichitarisirwa kusarudza nyika ichaitirwa mitambo ye2026 muna 2017, asi nekuferefetwa kuri kuitwa pari zvino vambomisa urongwa uhu. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Nhasi muchikamu chedu chatinotarisa mabasa ari kubatwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tiri kukupai hurukuro yataita nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kugara kuScotland, amai Wilma Dambudzo Mutema Sango Swini. Gore rino muna kubvumbi, amai Mutema Sango Swini vakatanga kuvaka dura remabhuku kana kuti library pachikoro chechikore kuMhondoro mudunhu remashonaland west, pasi peurongwa hwavo hwekucherechedza amai vavo Gogo Grace Mutema Sango avo vakashaya makore matatu apfuura kuMhondoro kwakare. Sechishuvo chavo muna Chivabvu, dura iri rakatanga kushanda mushure mekunge rapera vakarisvitsa kuvagari vemudunhu mavo mushure mekunge varizadzawo nemabhuku avakatenga ivo pachavo pamwe nemamwe akabviswa nehama neshamwari dzavo dzavanogara nadzo kuSt Andrews kwakare kuScotland. Amai Mutema Sango Swini vanoti zvakakosha zvikuru kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vayeuke kwavakabva kuburikidza nekuita zvirongwa zvakafanana nezvavakaita zvekuvaka malibrary nezvimwe. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Chakaita kuti ndifunge pfungwa yekuvaka dura iro remabhuku library kuburikidza nekushayika kwakaita mai vane makore matatu vashayika. Saka mai vakatirera vari shirikadzi vachikurudzira kuti vanhu vaende kuchikoro tiverenge tigogona kuita upenyu unenge uri nani neramangwana. Saka semunhu akanga ari shirikadzi yaikurudzira fundo kudaro, ndaifunga kuti chamunga varangarire nacho uye vanhu vagozivawo kuti mudzimai uyu akaita basa rakadaro chii chatingaite. Ndo pandakauya nepfungwa yekuti ai, dzimwe nyika vanoti kana munhu akanga ashayika zvi unogona kuisa bhenji kana kuita laibrary kana kuita chikoro. Ndikati saka ndoitawo chi laibrary kumusha kwavakavigwa.
Dura iri kana laibrary ine zita here ramakaipa?
Aiwa, ndakaipa zita kuti zvirambe tichirangarira mai. Ndakaipa zita inonzi Gogo Grace Mutema Sango Memorial Library, zvisaramai semunhu ane vazukuru vakati o.
Vakatambira sei vagari vemudunhu chiitiko ichi?
Vakafara zvakanyanyisa nekuti vakanditsanangurira ivo kuti mudunhu iri mhondoro iroro hamuna library. Even pasekondari yakangotarisana nepaprimary school pacho pane library, havanawo library. Saka vakazvitambira, vakazvigamuchira kana vabereki kana chifu chirero akanga aripo, waiva zvakafarirwa chaizvo.
Vazhinji vari mudiaspora kana kuti vari kunze kwenyika vangada kuziva kuti zvakakutorerai nguva yakadii kuronga, kuvaka pamwe nekuzosvika kushongedza nekupa library kuvagari.
Ndakaita rombo rakanaka kuti ndakanga ndakaunganidzwa kamari ukanga kanga wogarawo uye murume akandiroorawo munhu wekuti haanyanya hake kunetsa nekubatsira kana ndine zvandinge ndafunga kuita. Saka library yakatanga kuvakwa, vakachera foundation muswa 3 April ikakwanisa kuzovhurwa muswa 26 May.
Makawana kupi mabhuku ekuisamo? Makatenga kumusha here kana kuti makatenga kuScotland kwamuri ikoko?
Aiwa, ndakaita rombo rakanaka chaizvo nekuti vandinogarisana navo vanhu vanonzwisisawo vanodawo zvokubatsira. Ndakamboda kuti titenge mabhuku kumusha nekuti ndakafunga kuti pamwe zvinogona kutiitirawo zviri nani pamutengo. Asi ndakaona kuti zvaitodhura kuti bhuku rimwe chete pamwe raita kana kuti madhora kana gumi. Asi kunoko ndakangoudza vanhu kuti ndanichida kuti ndiwane mabhuku kana pane mabhuku evana vakura vasa vashandise kubvira pazera nemakore matatu kusvika gumi nemashanu. Vazhinji vemudunhu rino randinogara rekuSt Andrews kuScotland vakabatsira, vemadzichechiwo kwandinopinda kuHoly Trinity vakabatsira. Ndikapiwa mabhuku akanyanyisa kuwanda zvekuti vamwe vachona tiri kungotumira zvishoma nezvishoma.
Iko kutumira mabhuku kutinonzwa kuti panofanira kuzoita zvana juti nezvimwe zvakadaro. Muri kukwanisa sei kupinza mabhuku muchibhadhara mari idzodzo?
Andakatanga kuenda nawo kuti tinovhurisa library. Ndakabhadhara juti bhati mari yakanga isina kuwanda zvayo. Vakandipa pfungwa yekuti ndikataura nevekudistrict vanokwanisa kubatsira. Zvino vakati ndinofanira kunyora list bhuku rega rega. Apa kusara mabhuku kana kuti ma1000 anonomangana ndinawo, ndinofanira kunyora zita rega rega malisti watotumira kwavari. Ivo kana vaona vozotibatsira kuita certificate yeexemption yejuti kuti tisabhadhara rejuti pamabhuku evana vechikoro.
Vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kugara kuScotland, amai Wilma Dambudzo Mutema Sango Swini vari parunare kwakare kuScotland neStudio 7. Munhau dzedu dzemitambo. Chikwata checricket chekuIndia chiri kutarisirwa kusvika munyika mwedzi unouya kuti chitambe nechikwata cheZimbabwe. Vamwe vatsigiri vecricket vanoti vari kutarisira kuona mitambo iyi iyo ichatambirwa muHarare sezvo pave nenguva dzimwe nyika dzisingauyi kuzotamba neZimbabwe mitambo yepamusoro yakadai. Marvelous Muhlanganya weStudio 7 ataura navaFabian Mahembe avanotsigira mutambo uyu kuti tinzwe maonero avo.
Takatarisa mutambo munyika medu tinoona chiitiko chakanaka. Zvinoita kuti mitambo irambe ichibudirira. Zvinopowo vakomana vedu vakabva kunotamba masvondo achangopera aya kupakistani nguva yekuti varambe vachipractisa kuitira kuti makwikwa avo arambe achibudirira. Saka tinozvitambira, tinozvigamuchira nemaoko maviri kuda kuzviita chikwata ichi.
tichiona kuoma kwakaita zvinhu munyika, vanhu vachiri kuenda here kunoona mitambo yakadai iyoyi secricket nezvimwewo?
Zvinhu zvinyangodaro zvakaoma hazvo, asi vanhu havasi kuregedza kuenda kunoona mitambo, especially nekuti mitambo ndokwari kutoti vanhu vanonoungana votombofadzwa vachiona vatambi vava vanoda vachitamba. Saka vanhu havangazoshayiwa madhoro ekuti vabvise kuenda kudzinhandare, vari kuenda vanhu kuzotsigira mitambo munyika.
Tomboenda zvedu kune mitambo yakadai seyenhabvu, muri kuona vanhu vachiramba vachienda here? Tinotarira munguva yapfuura mamwe makirabhu anga ari kuti iwo vari kutadza ivo kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, sezvo vanhu vari kutadza kunge vachibhadhara kupinda mumitambo yavo.
Kunhabvu ndinoona kuti kunhabvu chanyanyonetsa makakatano ariko. Makakatano aya abva asangana nekuoma kwezvinhu kuri munyika. Saka vatsigiri venhabvu zvechokwadi havasi kuenda, vane kugunun'una kwakanyanya. Izvozvi tine mazuva 4 tisati taenda kuMalawi, hazvitina chikwadi chiri kutamba, hachakatozotaurwa madeko. Saka zvese izvi zvasangana nekuoma kuri kuitawo zvinhu, vatsigiri venhabvu zvekuenda kunhandare vambotumirei. Kwakuenda avo chaivo chaivo vanonzi madhai hadhi fanzi vane chido nemutambo wenhabvu uri kuwanikwa uchingoondongwa zuva nezuva.
Tiri panyaya iyoyo yechikwata chichange chichienda kuMalawi, zviri kunzi chii chiri kunyanyonetsa?
Chiri kunyanyonetsa apa imari ndo chekutanga. Chechipiri, utungamiriri hwacho hweZIFA unofanira kunge uchironga mutambo uyu. Vakomana ava havasi kukoshesa zvinodiwa nevanhu munyika. Gurumwandira revanhu munyika rinoda nhabvu, asi kuti vatitungamirirewo zvinoonekwa vatadza vakomana ava, zvekuti handione tichinokunda iko kuMalawi kwacho. Nekuti murayiridzi wechikwata pasuwa anga asina kupiwa mari, akanga akangopiwa churu chimwe chete kubva paakatanga kukocha maWarriors, zvinove zvisinganyatsofadza.
Vanga vari mutsigiri wemutambo wecricket vaFabian Mahembe vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Zvatichangotambira kubva musarudzo dzaitwa nhasi dzemabielections, vanonzi vavhota nhasi musarudzo idzi muHarare, vazhinji vachiti vaswera vagere zvavo kudzimba dzavo. Mutoro wedu Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Pasvika Studio 7 panga pachivhoterwa pachikoro cheCourtney Selu chiri kuGrendale muHarare East, panga pavhota vanhu vatanhatu nenguva dza10 mangwanani. Pachemhanza kudziva rasekwa kwanga kwavhota vanhu makumi matanhatu nomumwe chete nenguva dza1 masikati, uye mitsetse yanga iri mipfupi zvikuru. Vanga vachiona nezvekufambiswa kwesarudzo munzvimbo dzakawanda dzanga dzichivhoterwa vaudza Studio 7 kuti pane vanhu vakati wandei vadzorwa mushure mekunge vauya vasina zvitupa, uye vamwe vanonzi vanga vaenda kunzvimbo dzisiridzo dzavakanyoresa kuti vagovhotera. Mumwe wevanhu vavhota kudziva rasekwa, uyo ati anonzi Muzvare Nensi Mawire, vati kuvhota hakuna kumbomutorera nguva yakareba kana zvienzaniswa nedzimwe sarudzo dzakamboitwa.
Tafota taindonovhota hakuna makiyu akareba, tangomira zve15 minutes tikabva tatodzoka kudzimba. Zvasiyana nemamwe makore akwakune mazikiyu akarebesa stereki.
Asi ruzhinji rwevanhu vakaita savaBenedict Shambare vanogara kudziva rasekwa vanoti vaona zvakakodzera kuti vasaende kunovhota, vachiti zvakafanana nekuona bhora rakatambwa kare.
Election iri kuitwa iyi takamboiona 27 June ichiitwa, ende payakaitwa ndo yakakonzeresa kuuraya vanhu vakawandisa. Saka nhasi tisina kukwanisa kuti tiende kunovhota muelection, nekuti tiri kuziva kuti election yakato kechipiri here kana kuti kechitatu ichidzokorodzwa yakafanana neelection iriko iyoyo, saka tisi kuenda kunovhota.
Izvi zvatsinirwa navamatini Musinami vanogarawo mudziva rasekwa makare.
Hatikwanisi kuti tiende tingunovhota kuwanza namba MPs kuti vanhu vangotore mari vachidya zvavo, but vanhu vachisafa vatarai zvinezvi kuzara kwaita mavhenda, so kutambudzika kwazvo. But vanhu vari kungoti vachienda kunovhota votora mari vachisava mumhomwe dzavo. Tikatarisa kunzvimbo dzakasiyana sezvakaita kunana Hurungwe, tinongozwa nyaya yekuvhingizwa kwemachifi, masabhuku nevanhu vakasiyana siyana. Saka tiri kuona kuti hazvina zvazvinobatsira kusvikira mareforms avepo, uye tinoda kuti ZEC ive iri independent
vaGibson Chiurai vanogara kukambuzuma vatiwo kusamira zvakanaka kwehupfumi hwenyika kwaita kuti vaswere vachitengesa zvavo kuitira kuti mhuri yavo iwane cheuviri.
Kuvhota ikoko tiri kuramba ikoko vakanga vapromisa 2013 vachiti kuchaiwa kune majobs anokwana 2.2 million jobs but kutarisa kuti tine 3 years so far hatisataona kana any job ratiramboprodhaidwa kuna vanhu but iyo kungobuda vanhu mabasa chete.
Nhengo yeboka revechidiki veMDCT vaClifford Sachwayo vati kusabuda kwaita vanhu vazhinji kunovhota kunoratidza kuti ruzhinji rwakateerera kurudziro yakaitwa nemutungamiriri webato ravo vaMorgan Tsvangirai avo vakatenderera munzvimbo dzakawanda dzanga dzichiitwa sarudzo nhasi vachikurudzira kuti vanhu vasaende kunovhota kudzamara kwavandudzwa mitemo yose inobata mafambisirwo esarudzo munyika.
Saka vanhu vari kuteerera kutaura kuri kuita mukuru weMDC neMDC yose nenyika yose kuti Zimbabwe inofanira kuve ine mareforms panyaya yemaelections.
Kuheadlands, nhengo iri kukwikwidza yakazvimirira ikoko vaAlbert Mukaratirwa vaudza Studio 7 parunhare kuti vatsigiri vavo vaswera vachityisidzirwa nenhengo dzeZANU-PF pavanga vachienda kunovhota.
Vanhu nhasi vabuda vakawanda kuenda kundovhota. Ndezvekuti vanhu vachienda kundovhota vamwe vanhu vanga vakatyisidzirwa vachinzi kana mapedza kuvhota tinokunyorai mazita achazotaura kuti munowana chikafu here kana kuti munochiwana mafertilizer ava mugabe kana kuti munomawana kana kuti munomashaya. Saka tafamba masenda akawanda atasvika tichitaura nemapurisa vatine nzvimbo dzinoda kukwana sere dzine vanhu vasungwa nemapurisa nekuda kwenyaya iyoyo vanga vaine malisti avanga vachinyora vanhu. Musarudzo idzi ndakabudirira nechekare siya kwezvavaita izvozvizvi ndakabudirira musarudzo idzi.
Hatina kukwanisa kutaura navaChristopher Chingosho avo vari kukwikwidza vakamirira ZANU-PF kuHeadlands kwakare sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Zvichabuda musarudzo idzi zvakatarisirwa kuziviswa mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri musarudzo dzeby-elections, tinonzwawo kuti sarudzo dzaitwa matunhu mashanu emubulawayo dzafamba zvakanaka asi paine vanhu vashoma-shoma vabuda kuenda kunovhota vamwe vachiti vanga vasingazivi nezvesarudzo idzi. Kwamutare tinonzwawo kuti vamwe vabereki vane vana vanoenda muzvikoro zviri munzvimbo dzanga dzichiitirwa sarudzo zvikuru mudanga mvura Chikanga vanoti havana kufara nekuvharwa kwaitwa zvikoro zvakawanda kuitira kupa mukana kune vanga vachivhotera pazvikoro izvi. Kuhurungwe West tinonzwawo kuti vanhu vakawanda havanawo kuenda kunovhota asi vaenda kunovhota iva vanga vachienda vachiteverana nemasabhuko avo zvinove zviri kurambwa nemapato ari kupikisa apindawo musarudzo idzi. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa sarudzo dzemaby-elections dzaitwa nhasi munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panamba inoti 01202465 0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Tsamba yekutanga yatiinayo muchirongwa chedu chatinoverenga tsamba dzamunonyora yabva kumunyora anoti makadii vashamarari nevateereri veStudio 7 ende basa munogona. Ndinoda kuti happy birthday kuna mai vangu mundimhoreserowo mafriends angu andakadzidza navo paZaka High vanoti Nicholas, Prosper, Innocent, Brighton, Charles Chimusaru naNosta Mashavire wenyu Prince paJerera. Mumwe munyore anoti munofara here timu yeStudio 7 ndokumbira mundikwazisirowo mhuri yose yekwaDzuda kwaRusape nemadhimbaro ose ndini kudzai Dzuda paRusape apo. Aiva vateereri nguva yedu semazuva ose ndo inoita shanje asi tinokurudzirai kuti murambe muchinyora tsamba kuStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vanoenda kunovhota nhasi musarudzo dzemaby-elections. Hama dzevai vegurukota uye vakambove miriri weZimbabwe muno muAmerica vaAmos Midzi avakashaya nezuro dziri kuti matambudziko emuZANU-PF ndiwo anogona kunge akashungurudza hama yavo kusvika murufu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti rambai makateerera tikupei nawo muririmi rwechirungu ndina Chris Gande.